chokwadi nhasi uno musi wa 25 June rave zuva rakakosha chaizvo kunyika yeZimbabwe. Isu seboka reita jamuka taona zvakakodzera kuti tinyorere mukuru wenyika vamunangagwa nemukuru weparamende kuriko kunopasikwa mitemo nokuongororwa mafambisirwo anoitwa mabasa nezvekutungamira nyika. Nyunyuto irimo inhau yeupenyu hwevanhu veZimbabwe. Nyunyuto hombe yatinayo, mararamiro akuita vanhu, kuchinjwa chinjwa kuri kuitwa mitemo nenhau dzemari dzinongorekana dzakwira, vanhu havachakwanisa kuafoda mararamiro avo avari kuita. Uyezve nekuona kuti hurumende yedu haina kuvimbika kune zvese zvayakapromisa vanhu during time yemaelections. Taona ivo vakuti nhasi vaenda kurutirwo ruboshwe, mangwana vaenda kurutirwo rudyi. Saka taona zvakakodzera kuti tinyore tsamba tichivaudza vamunangagwa kuti ndopane nyika, nyika yaoma, magetsi hakuna, zvikoro zviri kungokwira, nyaya yemabasa employment yese yaenda, chekudya chiri kungokwira. Tiwo chaiwo munyika hamuna vanhu vari kuwana magetsi 5 hours, 6 hours.
Saka makwanisa here kunge muchitambirirwa tsamba dzenyu idzi? Dzatambirwa here uye mapiwa mhinduro here?
Tsamba dzedu dzatambirwa kwa Clerk of Parliament, yaenda vadhinda kuratidza kuti vatambira. Mukomana waenda watumwa netsamba waenda kwa President, ndiye ambodetainwa nguva inopfuura 1 hour. Vanoitawo pachirungu zvavanoveta veta vachimubvunza bvunza, vachimuita sei, vachimutyisidzira tyisidzira, asi tsamba iyoyo azokwanisa kusiya. Havana kudhinda zvavo, asi vanyora pasi kuratidza kuti vatambira tsamba iyoyo.
Muri kutaurawo nenyaya yekuti vanhu vachapinda mugwagwa kana mutungamiri wenyika vakasatora matano nemusi wa 1 July. Mungatiudza pamusoro peurongwa ihwohwo?
Urongwa uyu huri kubva kuvanhu. Vanhu vari kuti aiwa taneta nekuramba takangotarisa hurumende isina zvairi kutaura. Ichokwadi, tavapa mazuva anokwana kuita 7 zvazoita zviri pamutemo. Kana vakuru vedu vasina kugadzirisa matambudziko evanhu, nyika inoyi inofanira kuti vanhu vambogara pasi.
Vakawanda vanogona kunge vachitya kupinda mumigwagwa. Tichitarisawo zvakamboitika mazuva apfuura kuti vanhu vaipedzisira vapfurwa nezvimwe zvakadaro, sei muri kukurudzira nzira yekupinda mumugwagwa?
Hatisi kukurudzira kuti vanhu vapinde muHarare vaimbe vaite sei. Tati vanhu vanofanira kuti stay away, vogara mudzimba dzavo. Nyika yese yeZimbabwe izvi vari kuzviexercisa zviri musection 67 stroke 2d yeconstitution, inobvumidza maZimbabweans kana kuti macitizens kuti vanokwanisa pachirungu vanoti kuparticipata uri mumwe chete kana makawanda mukati menyika, uchiratidzira nyunyuto yako zvinobatsira hurumende. Pamapolisi unogona kuvasapota uchiratidzira kana kuti unoita nyunyuto yekuti zvamaita hazvizi izvo. Izvo zviri muconstitution yedu yechi yenyika. Saka tazviita zviri pamurau iwoyo kuti hatisi kuda mhirizhonga yekuti vanhu vanopinda vachirova vachivhandaliza zvinhu vachiita seikodzero dzevanhu dzavanadzo dziri mukumbiro remutemo. Saka zvinhu zviri kuitwa pajekerere kuti vanhu munhu anenge ari mumba make haana waanetsana naye. Isu tiri kuti kuhurumende yedu titariseiwo, tinzwewo chichemo chedu. Izvozvo hazvirehwe munhu, hazvisungirwe munhu, hazviurayirwe munhu. Zvipi izvozvo?